Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeZANU-PF dzoenderera mberi dzichikandirana makobvu nematete nezveutungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. SADC yobatana nenyika dzekumawirira kweAfrica kuzeya hondo yemuDRC. Mutambi wenhabvu weZimbabwe Warriors Mashao Munetsi anotengwa nechikwata chemuEnglish Premier League. Indiwe mingwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kukandirana makobvu nematete kurekenderera mberi muZANU-PF zvakonzerwa neurongwa hwevamwe mubato iri zvekuti sarudzo dza 2028 dzisaitwe kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire kusvika 2030. Vari kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga vari kubvumidzwa kuita misangano nyika yose, asi vasiri kuvatsigira vari kurambidzwa kuita misangano pamwe nekutyisidzirwa. Nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaBlessed Geza vari kuti vaMnangagwa vakundikana uye vave kunzi negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vasungwe vachinzi vakaponda munhu. Hatisati tanzwa divi ravaGeza pachipomerwa ichi. Mukuru wesangano reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Tsenengamu vari kutiwo vaMnangagwa vakundikana varambidzwawo kuita musangano muHarare nhasi. Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vanogara vachiti vaMnangagwa havana chido chekurambira pachigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatsenengamu.
Ya ichokwadi musangano wandanga ndinawo nhasi mangwanani muHarare wavhiringwa nevakomana vatumwa nevakuru vemusangano weZANU-PF, nekuti panguva yavauya ndabva ndaona vamwe vakuru veZANU-PF nevamwe vakuru vevasori vabva vapinda muimba yatanga tichiitira musangano iwoyo pauya mukomana yaachouya mberi kunozokanganisa musangano wandanga ndiri kuita.
Munomuziva here mukomana wevatsenenga?
Inini mukomana uyu ndanga ndisiri kumuziva nekuti ndasati ndasangana naye, asi panguva yazopera musangano veruzhinji vazonge vakundibata vachindida kunzwa kuti ndiri sefi here uye handina chandikanganisa here. Ndo pandazowana mashoko ekuti mukomana uyu anonzi Panashe Mupesa anobva kuEpworth, akanga ari mutimu yemukomana anonzi Taurai Kandishaya anova deputy PC weyouth yeZANU-PF. Ndo vakomana vari kunzi vanga varongwa vari gumi vauya kunozokanganisa vachitaura mashoko ekuti ndakatora mbudzi dzake, handitombomuzivi, handina kubvira ndakashanda naye. Asi vanhu ava vatumwa nekuti vakuru veZANU-PF pamwe chete nevasori vanga vari kutya nekuti vanga vasiri kuziva kuti zvii zvandakagukuchira zvandinoda kuzoudza vana veZimbabwe. Asi pari zvino ndinoti kuvana veZimbabwe ndichiri safe, asi ndisingazive kuti tichienda mberi zvinezenge zvakamira sei.
Manga muchida kutura mashoko ekuti kudii uye muchazoatura here nemamiriro aita zvinhai?
Mashoko ndiri kuzotura munguva pfupi iri kuteera, saka handisiri kuda kuti ndiite preempt, but mashoko munguva pfupi iri kuteera ndichange ndichitura kuvana veZimbabwe.
Vanga vari vaGodfrey Tsenengamu vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vataura yeKandishaya.
Allegation iri kupiwa naTsenengamu yekunzi inini munhu adisrupta waari kuti adisrupta presa yake atumwa neni because ndakamboshanda naye ngaza kangano kuti iye tsenenga mbachake ndiye akashanda nevana because ndiye angari PC wa mayuthika saka kana achiti nini fact yekuti ndakamboshanda nemuyuth zvakureva kuti ndinda mutuma which means iye kandiye atuma muyuth because akamboshanda naye muyuth wacho
asi vakandishaya mukangozorwa mafuta enguru yamusina kudya here
inini ndopinda papi I know kuti nyaya yatsenenga ndiye kutsvaga relevance tsenenga haisi type yemunhu anoita 8 minutes pa press asati ataura point yake 8 minutes asati averenga zvakanyora angada yarova kare kare I think ato frustrateka nekuti munhu ya delay akupinda anga achida kuti achikogara munhu obva apinda hana content yanga inetsenenga marutsvaga pekumuka napo ende tsenengamu anorama necontroversy anopika fight nemunhu waanofungidzira kuti ane zita ndozvinomuraramisa zvino in this case anoona sekuti ini ndindi nezita ririnani raanogona kusimuka naro handina chekuita ndiri kumunda kwangu ndikuisa fertilizer kumunda handina chekuita natsenengamu asi ndoziya kuti daka ratsenengamu neni nderekuti ofisi yandinayo kuyouth yekomisariat ndo ofisi yaanga ainayo
saka daka rinozobva papi
I have done better than him saka tsenengamu aigara achizvifunga kuti will be the best youth league commissar in the history now seeing kuti isu tiri nani tiri dynamic we are doing good things now ndane chigaro continentally handisi kupindira mutuma petty fights tikwesoto akuda kutsvaga inini kuti anditanishe ndisvike palevel rake well if he chooses that ndiripo but in this case aronga chinhu chake chekuti aone relevance aone masympathizers ngasiyane nini
nengo yezano PF Youth League vataura ikandishaya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7 Vatungamiri venyika dziri mugungano reSADC nevari mugungano renyika dzekumabvazuva kweAfrica reEast African Community vari kusangana muTanzania musi wemugovera nesvondo kuti vazive nyaya yehondo iri muDRC. Sachigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa nasachigaro veEast African Community vari mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vakatowirirana kare nezvemusangano uyu. Pane kunetsana kukuru pakati peRwanda neDRC, DRC ichiti Rwanda iri kutsigira vapanduki veM23, ukuwo Rwanda ichiti DRC iri kushanda neverudzi rwechihutu vakaponda vanhu munyika iyi. Varuto vati vakakoka vatungamiri veRwanda, Uganda, Somalia neSouth Africa. South Africa, Tanzania neMalawi dzine mauto muDRC uye vamwe vavo gumi nevapfumbamwe vari pavanhu mazana manomwe vakaurayiwa kugoma masvondo adarika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Musangano uyu wakakosha nekuti tikatarisa kuti nguva yose iyi changa tichingoitika ndechekuti manga mungori nekurwisana pakati pemasoja eDRC nemasoja aya anonzi M23. Panguva inei vanga vachingorwa pachavo and zvanga zvisingaratidze kunge pane chiedza chiri mberi chekuti kurwisana kungamire. Panga painewo zvakare nyaya yekuti kuri kupomerwa Rwanda kuti ndiye iri kusapota vapandi M23 saka panga pane kutaudzana pakati peDRC neRwanda pandobva pazoita kutaudzana pakati peRwanda neSouth Africa so now nekuda kwezvizvi pava nemhirishonga pakati penyika dzose DRC Rwanda South Africa nedzimwewo dzinenge dzichitsigira mativi akasiyana siyana so musangano uyu wakakosha kuti uitwe pave nekutaurirana nekuti kutaurirana ndokwega kunogona kupedza hondo iyi.
Munoona here vatungamiri venyika dziri kunongedzerana pari zvino vachigona kuti vagare pasi paitike nhaurirano iyoyi yamuri kutaura?
Kubva mukutaura kwavo regai nditange vekuSouth Africa vaRamaphosa vakataura kuti ivo vanoda kuti pave nekutaurirana kunyange vasina kufara nekuti masoja avo akaurayiwa. Dzimwe nyika dziri muSADC kusanganisira Zimbabwe dzakabudawo pachena dzichitaura kuti panoda kuti pataurirana nedzimwewo nyika dziri kunonzi kueast Africa uko vanana Kenya nana vakabudawo vachitaurawo neUganda vakabuda vachitaura kuti panoda kuti pataurirana ndo zvega zvinogona kupedza hondo.
Imi muchiona nezviri kuitika izvezvi munoona here kurwisana uku kuchikasira kwapera?
Mamirira zvakaita izvozvi zvinogona kunetsa kuti kukurumidze kwapera nokuti Rwanda kuriti rwayo iri kuramba kuti ivo vari kutsigira bato iri M23. DRC iri kuramba ichitaura kuti vanhu ava vasivoga, vanoti vane vari kuvabatsira, munoti vane masoja eRwanda arimo. And izvi zviri kutsigirwawo zvakare nedzimwe tsvakurudzo dzakaitwawo nevamwe zvemapepanhau, vakaona kuti munoti vane masoja ekuRwanda atorimo mukare. So nekuti Rwanda iri kuramba, zvinogona kutora nguva kuti hondo iyi ipere.
Vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheJohannesburg University muSouth Africa, Dr. Colin Chambwera, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vashandi vehurumende vari kutambira nemaonero akasiyana-siyana urongwa hwakaziviswa nehurumende mukupera kwesvondo hwekuti iri kuvandudza mararamiro avo kuburikidza nekuvawanisa pekugara pamwe nekutarisisa mihoro yavo. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti urongwa hwakaparurwa nehurumende uhu uhwo sangano ravo riri mukati mahwo hwakanaka zvikuru. Ngatinzwei hurukuru yataita navo panyaya iyi.
Ndo patakabuda nedanho iroro riri kutaurwa rokuti dare varotaita zvimwe zvinhu zvinoonekera zvakafanana nokuti tiri kutarisa kuti tine zvekugara kwevanhu zvedzimba. Ndo chinhu chikuru chatakatosimbisa takaita musangano kupera kwegore, tikaonesana kuti chinhu chakakosha chekuti hurumende rangu riyagiri rangotaura asi isingaiti inyaya yepekugara kwevashandi. Saka izvozvo takazvikoemedzera tikati uyezve nyaya yekuti mihoro yevashandi tive chinhu chatinofanirwa kugara tichingoona kuti zvaita mune zvakanaka, zvekuti tinongotarisira futi kuti zvese izvozvo zvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo tatozoita zvemumwe musangano kota yekutanga iyo inei yekuti tione kuti zvaitwa ndezvipi, zvisina kuitwa ndezvipi. Asi ndinoona sekuti tiri kufamba tese padanho iroro rokuti tigadzire vashandi zviri nani.
Munoona here vashandi vachitambira urongwa uhu?
Hongu, chinhu chikuru chinoda mushandi woga woga kugara zvakanaka paanobva pachiti ndopapa nedanha zita rake. Haikona zvokuti unenge ana landlord, nekuti kana ana landlord inongova lord kureandi mwari wako. Saka vashandi vanogara vachitinetsa zvikuru nenyaya yekuti hamunawo here zvamungaita zvekuti zvirongwa zvamungaita zvekuti tivanewo pedu patinokwanisa kugara. Isi tinozviziva kuti hurumende inokwanisa kutipa land nekuti ndo chino chinhu chavanacho. Tozoona kuti tingaita sei kuti vashandi vawane mari dzekuvaka kuburikidza nemabhengi.
Saka zvii zvamuri kuitawo panyaya yekugadzirisa mihoro?
Zvandingataura nezvekuti nyaya yemihoro kwatinosangana uku idare rekungoti tipangana, asi tinosangana puku MDN tikapeekuitana mikoshi yezvinhu. Ndo kwatinogona kutaura nezvemihoro zvinenge zvine chisungo uye kunenge kusina chisungo tinenge tiriko.
Vanga vari munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weATUS Vaobert Masaraure. Avanoti vashandi vehurumende vari kutambiswa bhora risina mweya nehurumende vachingovimbiswa kuwaniswa dzimba asi pasina chinomuka.
Nyaya yekuronga kwehurumende nyaya dzekugara yaane makore nemakore. Angoitwa local government minister akangoshaya nyaya yekutaura aakutoti taakuvakira vasivo sevhanzi dzimba. Kungoronga nekurongonora muzima aseti dzadzirimo dzimba dzakanyorwa dzakawanda. Kubva vamugabe vachitanga kupinda muofisi ndo nyaya yaingotaurwa iyoyo, da kuvakira masivo sevhanzi dzimba. Dai dzichizowanikwa masivo sevhanzi airerukirwa, asi dzinowandira kumapepa pagraundi dzoshayikwa. Kana dzavakwa shoma-shoma idzodzo tinoziva dzinotorwa nemashefu, asi kuti tizowana masivo sevhanzi awana imba iyi makata chaiwa hazi dzizowanike. Dzinenge dzadzevakuru shoma idzodzo dzinenge dzavakwa. Saka tinongozvitambira semanyepo zvokunyemba kwavagara vachiita vachitsvaga mbiri kuti vanhu vatsigire 2030 vachiti hurumende pamupada ine zvairi kuronga.
Kunyaya yemihoro yenyu tirikunzwa hurumende iri kuti iri kugadzisa kuti mari dzamunowana dziri mumari yemunyika dzinge dzichibhadharwa nemutengo wedhora rekuAmerica pazuvaro musi wamunenge muchitambira mihoro. Munoona zvichikurerutsira here magara muchichema nyaya dzemihoro?
Nyaya yezigi yakungoshandiswa kunyebira vanhu kuti takuwedzera yemasalaries. Nyaya chaiyo yavapo ndeyekuti ikonomi yedu yadolariza. Hurumende kana ichida kurerutsira vashandi vayo ngaingovabhadhara nemadhora ekuAmerica acho, kwete kuti takuwedzera mari asi mari yacho iri kumazigi. Asi tichazenge tichikupai mari ichienderana nereti yemusiwoyo. Reti yemusiwoyo ireti yavanenge vagara vakagadzira yekunyeba yekubhengi, interbank rate yatinoziva kuti vanoriga, inogara iri pasi pasi zvokuti munhu haana chaanowanda chinobatika.
Matanho apa muchaita?
Tagara tiri mushishi yekurwisa kumamendwa kwepublic service act kuti isimbise nyaya yecollective bargaining kuti pasazove nemukana wekuti hurumende inoita madiro ajojina ichingofikisa maconditions of service isina kudzoka kuvanhu. Saka tikange tapedza kuamenda public service act tinoziva kuti tinenge tasunga vanhu vedu havana kwekutizira, vanenge vakumanikidzwa kuti tiite chisungo pamwe chete kana tichironga maconditions of service evashandi.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano rinobatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weAtuz Vaobert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vari mumadhorobha nemaguta vave kuwana raramo nekurima, kunyange dzimwe nzvimbo dzavari kurima dziri kunzi nemakanzuru hadzifaniri hadzo kunge dzichirimwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoti ava kuita zvekurima muguta reHarare ndiva kuda kwashe mutero. Avo vanogara mumusha weAjon Park vamutero vanoti vakatosiyana nenyaya yekutsvaka basa vachiita zvekurima sezvo zviri kuva papundutso.
Ndakapinda munyaya urban farming nekuda kwekushaya basa rekuti ndingaita kuti ndirarame. Tinorima murivo, tinorima cabbage, tinorima madomasi. Basa iri harindipi muhoro wakanyanya. Ndinowana $30.
Mumwe wechidiki ari kuitawo zvekurima vaMarco Matambirofa vanoti vava nemakore mashanu vapedza zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe vasina basa ravakawana. Vanoti vakatanga kurima pamba pevabereki vavo muHarare, izvo zvavanoti zviri kuvapa mari yekurarama.
Ndakapinda mukurima nokuda kwekushaya basa mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu zvekuyunivhesiti, uye ndaiona kuti ndizvo zvinhu zvainge zvakandichibhirwa kutanga. Ini semurimi wemudhorobha ndinobatawo mazana matatu kana maviri amadhora.
Mumwe wevechidiki muHarare vatinashe magara avo vanogara mumusha weAvondale vanoti ivo zvekurima muguta mavagere ndizvo zviri kuvararamisa.
Kurima munharaunda kwakandibatsira kuti tiwane zvokudya pamba, uyewo zvepatairima zvakati wandei taikwanisa kutengeserawo vanhu vemunharaunda tichiwana mari.
Vanoshanda semudhumeni mubazi rezvekurima vari zvakare munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadhumeni munyika reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vaziva ishe Joe vanoti ivo kushandikwa kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti vechikuru vajaira kurima vashaye pundutso kubva mukurima. Izvozvo pave chidiki mumaguta kuti vachiita mabhindauko ekurima vachishandisa zivo yechizvino zvino yavanayo.
Kushinja kwekuzhe, kushanduka kwekuzhe ndokoita kuti vakuru vakanga vachirima kare vakanganisike pakurima kwavo, zvoita kuti vechidoko vapindire nomumadhorobha.
Mukuru musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kunyange vechidiki vari kurarama nekurima mumaguta hapana mutemo unobvumidza kuita kwakadai.
Mumaguta maguta kunyanyanya pachirungu atinoti maurban areas akafanana nana Harare anenge asina tingati mitemo inoona nezvepachipatinoti pachirungu urban agriculture. Naizvozvo kurima ikoko kazhinji kazhinji kunozoita kunge kunozopokana nemitemo.
Asi mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti marimiro ari kuita vechidiki mumaguta akanaka asi anoparadza nharaunda.
Kurima ikoko inzira inogona kubatsira asi inodawo kuwandudzwa kuti warege kuzokanganisa zvimwe zvinhu mukurarama kwewagari vari mumadhorobha.
Asi mutauriri weHarare City Council Va Stanley Gama vanoti mitemo yekanzuru haibvumidzi vagari kurima munzvimbo dzisina kuvakwa kunze kwekuti munhu anobvumidzwa kurima chete mukati meyadhi yake.
Handifungi kuti pane chakaipa chakanyanyoipa nevanhu vanorima mumapremisi avo kuri majurawo avo izongo zvisingadisturbi environment nemasystem edu emasuwa. Asi avo vanorima kunze kwemayadhi munzvimbo dziya dzisina chiri chisina chakavakwa hatibvumidzi kuti vanhu vangorima pese pese.
Zviri kuitika muHarare zviri kuitika kwa mumaguta anoti Bulawayo, Mutare, Gweru nemamwe kunyange hazvo mitemo yemakanzuru isingabvumidze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza hondo muSudan vachienda kunopotera muChad vakaudza VOA News kuti vari kushungurudzwa zvikuru nechikwata chemauto chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces. Hurumende yeAmerica yakatotemera vakuru vechikwata ichi zvirango zvakaumarara. Vanhu vakawanda vanonzi vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nekushungurudzika nekupondwa kwehama dzavo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kumuzinda weWhite House muWashington DC. Nyaya iri kukurukurwa nezvayo kunyanya ndeyekurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas uko kwambomira mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano. Mumavhiki mana anotevera Israel nechikwata cheHamas vanofanirwa kuwirirana kuti vochinjana sei vasungwa vasara. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kupa maonero akasiyana-siyana pagwaro rakaburitswa neWorld Bank iro riri kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvina kubva muzana, kubva pazvikamu zviviri kubva muzana zvegore rapera kuenda pazvikamu zvitanhatu kubva muzana mugore rino ra2025 nekuda kwetarisiro yegoho rakanaka mwaka uno. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana negwaro iri vachiti nemvura iri kunaya munyika pari zvino zvichabatsirawo mamwe mapoka ezveupfumi emunyika.
Zvichabatsira mamwe masekta zakaita sana manufacturing, vane malinkages akasimba neagriculture. Tudazaro zvakare kuti mining iri kusimukira. Tudazaro zvakare kuti pachava neimprovement in terms of electricity generation, chains and sanizva zvazviri gore rapera. Asi kati kosha ndezvekuti to macroeconomic level tisustain nyaya stability in terms of exchange rate.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanotiwo vanowirirana negwaro iri patarisiro yezvekukura kwebandiko rekurima nerezvicherwa, asi vanosimbisisa kuti iyi tarisiro chete inogona kuzokanganiswa nezvimwe zvimhingamupinyi zvinogona kunyuka pakati apo.
Pane zvimwe zvisina kuzotaurwa negwaro iri. Pakamboita mini drought kubva muna November kusvika muna December, even kusvika muna January panga kusinganai mvura. Saka zvinogona kunge zvakakanganisa varimi vakawanda kusiyasa mbeu pasi. Saka izvozvo zvinogona kusaita kuti tisawana 13% iri kutaurwa. Chimwe chetisati chanatsonzwisisa iko zvinezvi ndechekuti vaTrump vachaita sei nenyaya yetrade, because ivanga vachiita matrade tariffs. Kana kuita matrade tariffs, what is the impact nemaexports edu? Hasati tazvinzwisisa izvozvo.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone tarisiro yeWorld Bank iyi ichibuda sezvairi nekuda kwezvimhingamupinyi zviri kuvhiringidza makambani, maindastiri pamwe nezvitoro.
Nokuti hatisi kuona isu kuti mabasa ari kuwedzera zvakadini, hatisi kuona isu
kuti makambani ari kukura here kudarika kuvhara kwaari kuita makambani iwayo. Saka ufumi hungazokura papi kana kusina magetsi achinge ariwo mavhiri okufambisa ufumi. Saka handioni kuti zviri kutaurwa izvi zvinhu zvingangoitika munguva pfupi iri kutevera yegore rino, asi kutoti ufumi hweZimbabwe huchawedzera kudzaka.
World Bank yakakurudzirawo kuti upfumi hwenyika husimukire, Zimbabwe inofanirwa kuenderera mberi nekugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo munyaya dzezveupfumi uye kudzikamiswa kwemitengo yezvinhu. Zimbabwe iri kukurudzirwawo kuenderera mberi nekugadzirisa nyaya dzezvikwerete zvayo kuburikidza nekuzvibhadhara pamwe nekupinda munhaurirano dziri pasi peStructured Dialogue Platform. Asi zvinokwanisika here izvi? Muzvinafundo masocha vanodzoka vachiti
hurumende inenge yakuteverera here mitemo yayo yayanguri yabvirira kuisa makore namakore ichitadza kuvandudza ufumi hweZimbabwe. Vachazozvigona sei gore rino kuti ufumi hwenyika hunge huchivandudzwa?
Nechishanu chadarika, World Bank yakaparura gwaro rinopa fungidziro yekukura kweupfumi hwenyika rinonzi Improving Resilience to Weather Shocks and Climate Change. Gwaro iri rinoti chikamu chezvekurima chinotarisirwawo kukura nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana zvichikonzerwa nekusimbaradzwa kwekurimwa kwechibage nefodya kwakaitwa nenyika. Gwaro iri rakatiwo boka rezvezvicherwa rinoramba richiratidza kukura kwakasimba zvichitsigirwa nekukwira kwemitengo yegoridhe pamisika yepasi rose, uye boka rezvekushanyirwa kwenyika riri kukurawo nekukurumidza kuburikidza nekuwedzera kwevashanyi vanobva kune dzimwe nyika. Asi rinoti boka rezvekugadzirwa kwezvinhu riri kutatarika nekuda kwekushomeka kwemagetsi kwakakonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wadarika. Izvo zvakadzikisa uwandu hwemvura inopinda mudhamu reKariba kunove kunogaiwa magetsi. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, hondo yekutengeserana yatanga pakati peChina neAmerica, zvave kutyirwa kuti zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya munyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Matarifu akaiswa navaDonald Trump kunyika yeChina, nyika yeMexico nenyika yeCanada achaita kuti upenyu hwamaAmerican hunge huchitiomei bijana, tichiona isu kuti Canada yakaisavo yakatsivavo matarifu iwayo. Uku China nhasi tamuka ichinzi yakaisa zvekare matarifu iwayo, asi ichisimbisisa kuti ngakuve nokutaurirana pakati penyika yeAmerica nenyika yeChina pamusoro penyaya dzoufumi, nokuti zvinovhiringa mafambiro oufumi zvichiomesera zvekare vagari vomunyika dzose dzingava dzeChina kana kuti yeMexico neCanada. Nokuti katarisa nyika nhatu idzi dzaisirwa matarifs navaTrump, ndidzo nyika dzatinotengeserana nadzo zvakawandisa kudarika nyika dzose pasi rino.
Mushure memitero yakatemerwa nyika dzakadai seChina, muri kuona upfumi hweAmerica hwakamira sei uyezve hwepasi rose?
Zvinovhiringa upfumi hwenyika vanhu vachinge vachiruza mari. Tikatarisa isu nezuro chaiko kwakakurumbira nyaya yamatarifu iwaya, vanoongorora nezvemisika yemari kumastock exchange uko mastocks akadona, pensheni dzavanhu dzana 401k dziya navamwe vanotenga nokutengeserana mari kuWall Street uko vakaruza mari yakawanda. Zvinozoita kuti vamabhizimusi kana varuza mari dzakawanda ikoko vanozodzitsiva mari idzodzo nokudhurisa zvunhu kwemabhizimusi avo.
Semaonero enyu, panofanira kuitwa sei zvinhu zvamira zvakadai?
Zvese izvi kupera kwazvo zvinopera nokungotaurirana chete, nokuti hazvina wezvinenge zvakanatsokuzonakira kuita hondo yemitemo yokukwidza mitero yokutengeserana pakati penyika dzagara dzichitengeserana kwamakore akawanda dzino ukama ushamwari nohusawira panyaya dzoufumi hadzifaniri kungomuka mangwana umwe purezidenti akuti ndava kuisa mitemo yakati inoita kuti zvinhu zvidhure kutengwa kunyika kwenyu nokuti izvozvo zvinozoputsa ukama ushamwari nohusawira hwoufumi hwenyika kunenge huripo zvekare kana tikatarisa isu vanoongorora nezveufumi hwenyika tinoona kuti ufumi hweamerica hukavhiringwa ufumi hwepasi rose yatinoti global economy inobva yavhiringwawo zvekare
tinotenda mutsakanganwa chirongwa chevechidiki chethe connection apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nevamwe vechidiki vari kunze kwenyika
sokuisika tisendaba ku VOA ndebe